Ndikufara and ndinonzwa kuninipiswa kuti 22 countries handiti ndivamiririre mubhodhi yeWorld Bank.
Zvinorevei izvi kunyika dzakadai seZimbabwe?
Zvinoreva kuti vanezwi ravo rinova rinenge richitaura richinyatsomirira zvido zvavo nezvavari kutarisira kuti upenyu hwemagariro evanhu vemuZimbabwe huitwe zvakanaka. Saka tinenge taakutaura tichiona kuti zviro zvese mari dziri kupuwa nyika dzeWorld Bank ndinenge ndichirepresentawo ndakamirira nyika yedu nedzimwe 21 kwete Zimbabwe chete, nendakamirira nyika 22.
Imi mungati unyanzvi hupi hwamuchange muchiunza kubasa iri?
Kudzidza kwandakaita ndakadzidza izvozvi zvekubudirira kwenyika nezvekutambudzika kwevanhu kuona kuti mamirira vakaita sei. Ndo zvandakadzidza neexperiensi yangu yandakaita kuADB. Neiko kuZimbabwe ndakaita experience ndichishanda kuReserve Bank nekuministry yeplanning nekuministry yefinance. Saka zvinodiwa ndinozviziya and ndinofunga kuti ndichamirira nyika yangu nedzimwe dzese zvakanaka mubhodhi.
Vamwe vangada kuziya kuti ndiani chaizvo uyu apihwa basa iri?
Ini handiwanzoda zvangu kuzvidescribe vanhu vachazozvionerawo vega kuti ndinani.